sangano redu rakaombwa mugore ra 2021 tine donzo rekurwisa uori takanangana nekuti uori unokanganisa sei mararamiro emadzimai nevanasikana takaona izvo kuti kunyangwe zvazvo uori uchikanganisira munhu wose madzimai nevanasikana ndoo vanonyanya kuafektwa neuori nokuda kwemabasa avanoita nekutsvaga maservices kunzvimbo dzakasiyana-siyana zvinozoita kuti vasangana neuori munzvimbo idzodzo dzavanonga vachitsvaga maservices somuenzaniso madzimai ndovanonyanyoenda nevana kumakliniki vachinorapisa vana ndivo zvakare vanonotsvaga nzvimbo dzevana muzvikoro ndivo vanonotsvaga mvura kana mamwe maservices ekukanzuru kunotsvaga mabirth certificates evana zvakare madzimai ndovanonyanya kuenda ikoko uyezve madzimai vanonyanya kuenda muzvipatara vachinotsvaga tinoti masexual reproductive health rights pavanonotsvaga mafamily planning pavanoenda vakazvitakura nekutsvaga zvimwe zvakasiyana siyana saka vane mukana wakawandisa kuti vasangane neuori
zvamuri kuona mubazi rezveutano zvamunoda kuti zvigadhiriswe ndezvipi
isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinorwisa uori zvisinei nekuti waityira kuprivate sector kana kuti kupublic sector tinongoti uori hauna kunaka hunokanganisa upfumi hwenyika uye hunokanganisa mararamiro evanhu pari zvino tine kampeni yatiri kuita yekurwisa uori mubazi rezveutano takatanga kampeni iyi mushure mekunge taona kuti pane nyaya dzirikuramba dzichibuda nyaya dziri kuitika muzvipatara nomakliniki madzimai akazvitakura pavanonga vachida unotsvaga maservices pavanonga vachienda kuscale pavanononyoresa nepavanonosununguka pane nyaya dzekubhadhariswa mari dzeuori dziri kuitika mumakliniki imomo takaona izvo kuti madzimai vari kutya kutaura nyaya idzi vanongodzitaura vari kumaraini but havasi kuripota zviri formal saka inyaya dzatiri kuona kuti dziri kuramba dzichingoenderera hadzisi kugadziriswa saka ishuviro yedu yekuti hurumende igadzirise nyaya idzodzi dziri kungotaurwa dzeuori huri kuitika mukati mebazi rezveutano nekuti madzimai ari kuzopedzisira vakuzotingati macomplications vamwe vakuzozvarisa vega vamwe vakuzvarira munzira vachienda kune mamwe mahospitals kwavanonga varefeiwa kunonga kuri kure nepavanonga vachifanira kusunungukira saka ndo maissues amwe atiri kuda kuti agadziriswe iwaya
mava nenguva yakadini muchiongorora nyaya iyi
kubva muna September gore rino tanga tichiita tsvagurudzo munzvimbo dzakasiyana-siyana dzataifamba tichida kunzwisisa matambudziko ari kusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga maservices esexual reproductive health rights kusanganisira mafamily planning pavanononyoresa kuchipatara vachinyoresa mimba dzavo nepavanozonosununguka ndopaibuda maissues akasiyana-siyana tichienza vachitaura izvozvo kuti vari kubhadhariswa mari dzeuori dzekuti vakwanise kuzobatwa zvakanaka uye kuti vatenge mamwe mamethods efamily planning avaifanira kunga vachiwana pachena ndidzo dzimwe nyaya dzanga dzichibuda kubva kune madzimai nevanasikana
makambotaura nehurumende here pamusoro pezvamakawana uye hurumende yakati
ishuviro yedu seZimbabwe Women Against Corruption Trust kuti hurumende ichateererawo zvichemo zvedu zvinova zvichemo zviri kubva muvanhu vari kuti ivo mabatirwo ari kuita madzimai akazvitakura muzvipatara asiyana neaiitiwa kare iko zvino mari ndo yava kunyanya kutungamidzwa mberi vasina mari havachabatwi zvakanaka saka ishuviro yedu kuti hurumende igogadzisa nyaya idzi kuti kana paine vanonga vabatwa vaine mhosva vagosungwa zvinozopawo trust kune vanhu kuti vagokwanisawo kutenda kuti hurumende yatigadzirisira nyaya yadai kunetsa munzvimbo dzakasiyana-siyana
pane dzimwe nzira dzamuchashandisa here kuti zvichemo zvenyu zvigadziriswe
isu seZimbabwe Women Against Corruption Trust tinokoshesa iyo inonzi evidence based advocacy tinotanga taita tsvagirudzo yedu Toti zvatawana izvozvo tozopawo vamwe tichipawo vehurumende kuti vagoverengawo gwaro redu kuti vagokwanisa kuwanawo zvavanowana imomo kunyanyisa zvichemo zvakabuda muvanhu nemarecommendations edu atakabudawo nawo vagokwanisa kuverengawo kuda pane zvavanozokwanisa kutorawo mugwaro redu iroro kuti zvichemo zvevanhu zvigogadziriswa kunyanyisa matambudziko arikusangana nemadzimai nevanasikana pavanonga vachitsvaga rubetsero kumakliniki nekuzvipatara panyaya dzekubhadhariswa uori inyaya yatekeshera zvekuti vanhu vari kushuvira kuti deno hurumende yapindira nekukasira nyaya idzodzo dzigogadziriswa kuti maservices angowanikwa zvakanaka pasina kumbunyikidzwa pasina kubhadhariswa mari dzechioko muhomwe zvinova izvo zvekukanganisa utano hwevanhu takaona zvakakosha kuti madzimai ave neruzivo panyaya dzeuori kuti huri kukanganisa sei mararamiro avo nekuti zvakare vanokwanisawo kuita sei kana vasangana neuori tinovapa ruzivo atinoti macommunity education programs atinovadzidzisa kuti vave neruzivo rwekunoripota kana vasangana neuori nekutiwo ivowo sevagari vasava vanokuridzira uori nekuyatingati offer mabribes kune maservice providers kavanonga vachitsvaga maservices saka ndiyo dzidziso yatinonga tichipa munzvimbo dzakasiyana siyana dzatinonga tichienda.